Pumaco!
Whoop-a-pa!
Eh? Dipe mic ne rhythm. Voice futhi chinzwa kuti boom ndo uraya. Ungaitwa victim. Kukutsanirwa chikutsi nayo tag team ndo uraya. Ndo uraya kuita medara. Ndo uraya vechikuru voti uri kongara. Ndo uraya. Hell Selassie Empire. Ndo uraya. Righteousness yangu yakazorora. Ndo uraya. Vangwe voti mari yake ine ropa. Tell them stay show me a kill. Ndo uraya. R.I.P. Simon Chopa. Kati dakasi ya data still. Ndo uraya. Ruku andidi zvazvi fighti andidi zvipakira ndinozvigona ndouraya zungu andidi bapumu hapwa andidi zvipakira ndinozvigona ndouraya watch it them body daggering ini ndopinda ndichiita swaggering ndouraya usabvunze kuti what a thing dzidza pandapinda pandaita stepping ndouraya izvi zvangu kunge svondo makuseni ndichipembere chipi shumbo nondiwana ndiri pa 10 si pop something chiri mukeni handabvunduke zvavo nyangwe vauya vari Jen, sunungura nge, Jan, tell him man, tell him fun, Jan, ada kusaisa wapunza wa, Gwan, awa Gwan, okay, si Mr. Pina, si Mitropina, si Michopina, si Migetina, inzwa sisi Betina, 6 feet, ada ande moyo uli Black Funka Panther, Duraya, jipe mike ne rhythm, voice ifuti, chinzwa kuti boom, Duraya, Ungaitwa victim, kukutsanirwa chikutsi nayo tag team ndouraya. Ndouraya kuita medara, ndouraya vechikuru voti uri kongara. Ndouraya, Hell Selassie Empire. Ndouraya, righteousness yangu yakazorora. Ndouraya, vangwe voti mari yake ine ropa. Tell them stay show me a kill. Ndouraya, R.I.P. Simon Chopa. Kati ndakasiya ndaita still. Ndouraya, ruku andidi zvazvi fighti. Andidi zvipakira ndinozvigona. Ndouraya, zungu andidi bapumu hapwa. Andidi zvipakira ndinozvigona. Ndouraya, watch it. Them do the daggering. Ini ndopinda ndichiita swaggering. Ndouraya, usabvunze kuti what a thing. Dzidza pandapinda, pandaita stepping. Ndouraya, izvi zvangu kunge svondo makuseni ndichipembere chipi shumbo nondiwana ndiri pa 10 si pop something chiri mukeni handabvunduke zvavo nyangwe vauya vari 10 sunungura nge Jan, tell him man, tell him fun Jan, ada kusaisa wapunza wa Gwan, awa Gwan Okay, si Mr. Pina, si Mitropina, si Michopina, si Migetina Inzwa sisi Betina 6 feet, ada ande moyo uli Black Funka Panther Duraya, 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 Duraya.